Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 23, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe negumi nemumwe chete, kana kuti 7,711.
Kana tinge tava nechibvumirano chinenge chakanyorwa pasi, tinotibatsira izvozvo isusu kuti tive kwatiri kuenda nekwatiri kubva, uye tive vanhu vanoita hold each other to account, kana kuti tive nechisungo chinoita kuti kana tisina kuita zvakabvumirana chii chatinokwanisa kuita kuti nyika yedu iendere mberi mukurwisa nyaya yekurapa.
Chibvumirano chekurwisa uori muZimbabwe chinonyoreranwa pakati pedare reparamende, Transparency International Zimbabwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura mangwana pamusangano weUnited Nations General Assembly. MDC Alliance yakwanisa nhasi kubvisa mari yechibatiso kuitira kuti mutedzeri wasachigaro webato iri vajobsikala vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe negumi nemumwe chete, kana kuti 7,711, zvichitevera kubatwa kwevanhu vashanu nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro ava vose vanga vari munyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu, kana kuti 26. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ana makumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 5,979, zvichitevera kupora kwevanhu makumi matatu nemumwe chete nezuro wakare. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mashanu nevatanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 1,506, vachiri kurwara. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nechimwe, kana kuti 31,861,000, vabatwa nechirwere ichi, icho chauraya vanhu vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nezvitanhatu, kana kuti 976,000 pasi rose. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora zvechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe, kana kuti 7,099,000, uye vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nezvishanu, kana kuti 205,000. Masangano eZimbabwe Anti-Corruption Commission, kana kuti ZAC, Transparency International, kana kuti TIZ, pamwe ne dare reparamende reNational Assembly, nasi anyorerana chibvumirano chekuita mushandira pamwe pakurwisa uori uhwo hwaiukanganisa upfumi hwenyika. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chitaura pakusainwa kwechibvumirano ichi pakati pezak TIZ nekomiti yeparamende inoona nezvekurwiswa kweuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption APNAC mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vati pane humbo hunoratidza kuti nyika iri kurasikirwa nemazana nemazana emamiriyoni emadhora pagore nekuda kweuori. Vati nekuda kweuori gore rapfuura Zimbabwe yange iri panhamba 158 kubva panyika zana nemakumi masere pachikero cheuori cheTIZ. Vati izvi zvinofumura chimiro chenyika uye zvakashata zvikuru sezvo zvichitadzisa nyika kubudirira sezvo mabhizimisi vekunze vasingafarire kusima mari dzavo munyika dzine uori. Sachigaro vezak Justice Lois Matanda Moyo vati kunyange hazvo vari kuedzana pose pavanogona napo kurwisa uori, basa ravo rinokanganiswa nekuti hapana mitemo yakasimba inoita kuti vaite basa ravo nemazvo. Vati panodiwa mitemo inoita kuti zvive nyore kuti komisheni yavo ikwanise kutora mari hupfumi nezvimwe zvinenge zvawanikwa pashandiswa uori. Amai Matanda Moyo vati zvapave nechibvumirano ichi vanovimba kuti paramende ichadzika mitemo inorerutsa basa ravo mukurwisa uori. Sachigaro veAPNAC amai Priscilla Misahera Mushonga vati chinoita kuti zaki itadze kuita basa rayo nemazvo mitemo isina kusimba kana kuti mitemo isipo zvachose, uye izvi ndizvo zvinofanira kugadziriswa.
Mazuva tichaura mitemo yeusiblo yekuti munhu kana ane zvaanoziva ano akakuudza munomu anoprotektwa sei, nekuti kazhinji kazhinji chinoedza ndechekuti vanhu nyaya vanenge vaina dzivachidzizia asi obhatwa kuti zvino ndikazvitaura ndinosara ndiri mupenyuro. Saka tinofanira kunge tichigadzirisa ipapo pacho kuti munhu anenge atinyevera panyaya dzecorruption iye wachanochengetedzwa zvakaita sei ndochekutanga. Chechipiri yatiri kuda kuti tinatsoongorora inyaya yemari, vanhu vakaba mari vakazvibudisa kunze kwenyika. Zvatatitaura paipezvo kuti tikatora mari dzese dzabuda munyika munomu hatimboda kuti tinoda imwe development aid kana zvemasanction zvatitaura zvatimbotaura nezvakaa.
Vati vanhu havachina vimbo nemasangano akaita sana ZAC, mapurisa, National Prosecuting Authority nekuti hakuna zvikuru zviri kubuda pamabasa avo.
Mukatarisa Controller Auditor General munenge mutori nemazita ekuti uyu ninge akaita zvakati uye ninge akaita zvakati, asi hapana chiri kuitika kwavari. Ende kusunga hakuna zvakunonyanya kubatsira, nekuti munhu anobvuma kuti handisungei zveyu 2-3 years iye achiziva kuti akabuda after 2-3 years zvinhu zvake zvinenge zvakaita sei zvakamugarira zvakanaka. Saka chikuru ngachitorei asset recovery for us is the biggest point.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muTIZ vatafadzwa chikumbu vati kunyange hazvo vange vagara vachishanda neparamende nezak chibvumirano chanhasi chasimbaradza ushamwari hwagara huripo.
Asi tinoona kuti kana tichinge tava nechibvumirano tinenge chakanyorwa pasi tinotibatsira izvo isusu kuti tizive kwatiri kuenda nekwatiri kubva, uye tive vanhu vano ita hold each other to account kana kuti tive nechisungo chinoita kuti kana tisina kuita zvakabvumirana chicha tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ienderere mberi mukurwisa nyaya yekurapa.
TIZ inoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemadhora anodarika bhiriyoni rimwe chete kuAmerica gore rega rega kubva muna 2016 nekuda kweuori, uye vashandi vehurumende ndivo vari kunyanyoita uori hwacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutedzeri wasachigarwa veMDC Alliance vaJob Sikala vaburitswa nhasi musungwa zvitevera kubhadharwa kwaitwa mari yavo yechibatiso inoita zvuru makumi mashanu zvemadhora emaRTGS kuitira kuti vatungwe vachibva kumba kwavo. VaSikala avo vanova zvakare mumiriri wezengeza West muNational Assembly vakapiwa mukana wekubhadhara mari iyi nezuro, asi mutongo uyu wakapiwa nguva yapera, izvo zvakapa kuti bato ravo ritadze kubhadhara mari iyi. Zvisinei kuti VaSikala vakanga vapiwa mukana wekubuda mujeri, vakabva padare repamusoro vakaiswa ngetani mumakumbo. Vasikala vakasungwa musi wa21 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira. Pamutongo wekuti vabvise mari yechibatiso, mutongi wedare Justice Eric Ndewere vakati vasikala havabvumidzwe kuisa zvinhu pasocial media kusanganisira mavhidhiyo ane mashoko anogona kupara mhosva. Justice Ndevere vakatiwo vasikala vanofanira kuzvipira katatu pasvondo kumapurisa epa St Mary's uye kuti vasapinde muma WhatsApp group vachikurudzira mhirizhonga. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika pakuvhura zviri pamutemo musangano weUnited Nations wegore rino. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura mangwana masikati kuGeneral Assembly. VaMnangagwa sevamwe vatungamiri vachataura vachishandisa michina yechizvino-zvino kana kuti virtual address vari muHarare. Vatungamiri venyika vakawanda havasi kuenda kumuzinda weUnited Nations kuNew York semakore ose nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Dingindira regore rino rakanangana neramangwana renyika dzose uye sangano reUnited Nations richikurudzira kubatana mukurwisa denda reCOVID-19. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vari kutarisirwa mangwana kukurudzira kubviswa kwezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika neAmerica, sangano reEuropean Union nedzimwe nyika dzakabudirira. Mutungamiri weSouth Africa vanova zvakare sachigaro weAfrican Union Vasiri Ramaphosa vakakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe apo vakambotaura kuUnited Nations neZuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vachimirira Makonde vaKindness Paradza.
Zvinezvi tane makore makumi maviri tine zvirango zvatakapiwa neAmerica, zvirango zvisiri pamutemo nokuti hazvibvumirwe zvirango izvo zvinei United Nations. Tinotenda zvikuru zvaitwa naPresident Ramaphosa nekuti vanozviona kuti Zimbabwe iri ku kanganisirwa pane zviri kuitika izvi. Unozviziva futi iwe kuti SADC yakatora matanho ekuti zvirango izvi zvibviswe ende ndosaka tichipemberera iye zvino muna October kuri kubviswa kwemasanctions aya, chidano chakatorwa neSADC. Saka zvinotendwa zvikuru zvatiri kuitwa isu nemutungamiri weSouth Africa nekuti takavakidzana naye, ende unofanira kuzviziva futi kuti masanctions iwawawa ari kutokanganisa mamiriro upfumi munyika dzeSADC.
Mungatsanangura here ipapo?
Nenyaya yekuti Zimbabwe inodyidzanawo nenyika dzakaitenderedza. Saka ndosaka vari kukurudzira kuti masanctions aya abviswe. Tinotenda zvikuru kuti nyika dzese dziri muAfrica, nyika dzese dziri muSADC dzinoti supporta panyaya iyoyi, kusanganisira nyika huru dzakafanana neChina neRussia dzinoti supporta. Saka
muri kutarisira kuti nyaya icharamba ichisimudzwa here kumusangano uyu?
VaMnangagwa vachataura futi panyaya iyoyi yekuti masanctions awa asina kuiswa pamutemo, atinoti muchirungu illegal sanctions, anofanira kubviswa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vachimirira Makonde vaKindness Paradza veZANU-PF vari parunare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Mukuru weSouth Africa vaRamaphosa vari kuita wegonzo kuruma vachifuridzira, nekuti tinoziva kuti nerimwe divi Zuro ndizuro uno vakatuma nhume dzavo kuZimbabwe kuti dzitaure pachena kuti nyika yeZimbabwe iri munyatwa, inoda kuti igadzirise nyaya dzekodzero dzevanhu, uyezve South Africa inokwanisa kubatsira pakuti Zimbabwe igadzirise zvekuremekedza kodzero, zvekupedza huori nezvimwe.
Ko zvirango izvi zviri kunzika ndo zviri kukonzera matambudziko akanyanya munyika umu vaMavhinga?
Zvekunzi masanction akapomerwa kuvakuru veZANU-PF nehurumende vashoma ndiwo avhiringidza zveupfumi hwenyika ndezvemugotsi matsuro. Chokwadi tinochiziva kuti dambudziko guru riri muZimbabwe idambudziko rehuori, idambudziko rekuba mari yenyika, uyezve idambudziko rekuti vakuru vanoramba vakambambashira panyaya yemasanctions. isina kana nematuru ose.
Ko zvirikunzioka zvirango izvi hazvisi pamutemo nekuti hazvina kupwa ropa fadzo United Nations.
Sangano guru re United Nations harinei nemasanction aripo acho iwayo nekuti inongova nyaya yekuti Zimbabwe ipedzerane neAmerica pane zvavarenge vakatarirana. Hachisi chokwadi chiri kutaurwa navaparadza kuti masanctions haasi pamutemo nekuti nyika nenyika inoita zvainenge yada. Inogona kutemera ani naani ngana nangana zvirango maringe nezvavarenge vachiona. Iyo Zimbabwewo kana ikafunga kukurudzira kodzero nenzira yekutemera vamwe zvirango inogona kungozviita. Hapana chinorambidzwa.
Saka poitwa sei neZimbabwe vamavinga?
Vamunangagwa kuti varambe vachingotaura nyaya yemasanction. Hazvina shumo yazvinopa nekuti chakakosha ndechekuti ndezvipi zvakanakira nyika iko zvino. Nyaya yekodzero, nyaya yekupedza nzara munyika, nyaya yekupedza huori munyika kuti vari kumusoro vasaba mari inofanira kunge ichibatsira ngana nanganawo zvake mukati menyika yeZimbabwe. Iko zvino kuzvipatara vana chiremba vana mukoti havana zvikwanisiro nenyaya yehuori. Ndonyaya chaidzo dzinofanira kunge dzichienda pamberi kwete kungotaura zvisina betsero.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavinga vari parunare kuBritain. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakashora zvikuru nyika yeChina vachiti ndiyo yakakonzera chirwere cheCOVID-19. VaTrump vainge vachitaura pavhidhiyo kugungano reUnited Nations General Assembly neZuro. Vakati China inofanira kutorerwa matanho akaomarara neukonzera kwayakaita kupararira kwechirwere ichi.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel.
United Nations inofanira kuomesera China nekusataura chokwadi kwayakaita pakatanga kupararira chirwere ichi. China pamwe nesangano reWorld Health Organization iro rinoita serinoshanda pasi penyika iyi yakanyepa pekutanga kuti chirwere ichi chaisakwanisa kutapuriranwa pakati pevanhu. Nyika yeChina iri kusvibisawo mvura nemweya unofemwa nevanhu zvakanyanya kuburikidza nemaindastri ayo.
Asi mumashoko avo mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vakati vainge vasiri kuda kutanga hondo yemashoko neAmerica. MuAmerica ndimo mafa vanhu vakawandisa nechirwere cheCOVID-19. Asi vaTrump vakatiwo America iri pachidanho chepamusoro-soro kutsvaga mushonga wekurapa chirwere cheCOVID-19. Vamwe vatungamiri vakataura nezuro vanosanganisira vaEmmanuel Macron vekuFrance uye vaVladimir Putin vekuRussia. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaongorori veUnited Nations vanoti runyararo muSouth Sudan pamwe neremangwana rakanaka revanhu vemunyika iyi zviri kuvhiringidzwa zvikuru neuori wadzikamidzi muhurumende. Sangano reUnited Nations Commission on Human Rights muSouth Sudan raburitsa gwaro raro idzva iro raendeswa kuUnited Nations Human Rights Council. Mushure memakore mashanu nyika dzemuEurope dzichinetseka nedambudziko revanhu vari kupinda munyika idzi, sangano reEuropean Union riri kuburitsa urongwa hunomanikidza nyika dzemuEurope kuti dzibatsirane kutambira vabva kure, asi paine urongwa hwekudzosera kunyika dzavo vanhu vari munyika dzemuEurope zvisiri pamutemo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa chiri kushura mare nekurima muriwo wemhando dzakasiyana-siyana, izvo zvave kuchipa raramo yachakanga chisingatarisire muupenyu hwacho mushure mekumboomerwa nezvinhu munyika iyi. VaLioni kuChakanya vanoti vakafunga kuzama nyaya dzekurima mushure mekunge vatambura vari muSouth Africa, kunyange hazvo vaishanda mabasa akasiyana-siyana, asi izvi hazvina kupedza nhamo yavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Zvekurima muriwo izvi ndakazvitanga mugore ra2016. takangozvitanga mushure mekunge tatamburwa tiri munyika inoiyi tikazama kuti chii chingatipa kuti tirarame. Tikambozama mabasa, tikashanda. Saka ndakazowanawo mukana wepekurima ndokubva ndaushandisawo. Muchidimbo ndomatangira ndakazviita tichizarwa kuti mhuri dzirarame.
Mune vari kukubatsirai here muchirongwa chenyu icho chekurima muriwo muSouth Africa?
Vanondibatsira mukoma zvizvarwa zvekuZimbabwe ndo vanondibatsira. Handina hangu yepermanent worker, tinenge ndine mapart time. Pandinenge ndawandirwa nebasa vanouya vachindibatsira, pandinenge ndichidawo kutemha vanouya vachindibatsira. Zvese zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinondibatsira. Saka tinotenda navo nerubatsiro rwavanenge vachiita.
Matambudziko api amuri kusanganawo nawo mubasa renyu?
Matambudziko atiri kusangana nawo pabasa redu iri matambudziko anorwadza. Dambudziko guru rinonyanya kutirwadza nderekuti tiri kuatakwa, tiri kupindirwa nembavha. Zvichida vanenge vachifunga kuti tinenge tichichengeta mari mudzimba, zvinova zvisiriko zvavanozosangana pavanozouya. Saka ndingati tikaverenga maocasions ava 3 times vachitizama kutipindira. Nepfuti dambudziko ndoguru iroro riri kunyanya kutishungurudza zvikuru kuru. Uye zvoenda kumatambudziko malogistics, zvinhu zvokuti maybe in the future tichazenge tazvigadzirisawo kana kuri kuti Mwari vatendera. Poita dambudziko rebhoro, panoda kucherwa bhoro, mvura yedu inotishotera. Ndo matambudziko muchidimba ndingangoti ndo ari kunyanyanya kutishungurudza iwaya.
Mukoma kuchakanya kumusha vanobva kupi?
Mukoma kumusha ndinobva kumasvingo. Takaberekerwa hangu muHarare ndikakurira muHarare. Asi kumusha ndinobva kumasvingo kwana Edison Zulu kumajiri uko. Ndo kumusha kwandinobva. MuHarare ndikakurira hangu muOldfield.
Zvii zvamungasiyirawo vangadai vakateerera pane inonguva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Zvaninga da kutaura mhuri yeZimbabwe iri kwakasiyana siyana kune nyika dzakasiyana siyana ndeyekuti tikawana mukana ndatushandisei nemazvo. Mukana unoita kuti mhuri dzirarame. Tisiye kuita mabasa anenge akaipa zvakafanana nekuba nekutsotsa vanhu hazvina kunaka. There is a lot of opportunity dzekuti tinokwanisa kuti tiraramise mhuri zviri pamutemo, zvakafanana nokuita mabasa emaoko. Wherever kwauri, kana uchingowana mukana wekuita mabasa emaoko, take that opportunity and use it wisely. Zvinoita kuti kana paunowana chouviri unochidya uchifara uchiziva kuti ndiri kudya simba randashandira. Saka kuruzhinji rweZimbabwe ngatisaitei mabasa akaipa anotishoresa. Kwese kwatinenge tiri kwakasiyana siyana, ndinoziva hongu tiri kwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana, pati ngatizamei kurarama nenzira dziri pamutemo. Zvikuru kuru kana munhu ukaona mukana wokuita zvakafanana nefarming, kurima ikoku, farming iri pakasiyana siyana, unogona kuchengeta huku dzako. So ndinoencourage ruzhinji rweZimbabwe kuti tishande, tishandise maoko, tiite zviri pamutemo. Tisaita zvinoshoresa nyika yedu, tisaita zvinotishoresa isu maZimbabwenzi. Ndatenda zvangu mukoma.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Valioni kuchakanya vari parunare kuPretoria muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti hurumende inofanira kushandisa kurudziro dzenyanzvi painenge ichitara mitemo inobvumidza vanhu kuungana. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vemachechi kuungana vakawanda panguva imwe chete munguva ino yeCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati hurumende haisi kushandisa tsvakiridzo yakazara pamatanho airi kutora munguva ino yeCOVID-19, izvo zvinogona kuisa utano hwevanhu vakawanda panjodzi. VaMadzorera vati pane machechi madiki zvakanyanya zvekuti vanhu zana vanoshumira vakabatana, izvo zvinoita kuti vatapurira nechirwere cheCOVID-19.
Tuvarongoita zvokungononga mafiga vachingokanda mafiga vasingatiratidze unyanzvi hwesainzi huri sure kwezvavari kutaura. Muenzaniso ndouyu, pane kachechi kaduku duku kanogona kupinda vanhu 40 chete. Chechi iyoyo haibvumirwi kuti vanhu vapakira nemo mavari 100. Kwa hiyo mazichechi mawomba atina umno mnyikano pinda wano 2000. Machechi wayo wakanzi pinda ya muri 500 shakaru rama. Nukuti nyaya uhuru iripo inyaya social distancing. Ndo nyaya tofana kuemphasize. To emphasize nyaya yekugeza maoko. Nyaya yekusakwazi sana, kumorosana na kumbundirana. Kantoya kuchechi, nyaya yekupfeka mamaski, nyaya yekusashea, midziyo mukereke. Zvakafanana nokuti kana tichiita chirayiro chashe zviya.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vayambirawo vemakereke kuti kuwedzerwa kwehuwandu hwevanofanirwa kuungana hausi mucherechedzo wekuti chirwere cheCOVID-19 chapera munyika. VaMatara vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitora matanho anoita kuti chirwere ichi chisapararira.
Kuti chakanyanya kukosha kuramba tichizvichengetedza panyaya dze social distancing, kunge tichisanitize maoko nekunge tichipfeka mamask. Magatherings awedzera 200 azvirevi kuti zoni COVID hakusisira oro hatichabata COVID.
Sachigaro weAnglican Council of Zimbabwe, Bishop Ignatius Makumbe, vati danho iri rakagamuchirwa nemufaro kunyange hazvo vamwe vari kutya. VaMakumbe vatiwo izvi zvinorerutsira vafundisi kuti vasaita magungano akawanda pazuva sezvavanga vachiita panga pachibvumidzwa vanhu vasingadariki 50.
Asi tine mufaro nokuti makereke medu vafundisi vanga vane dambudziko rokuita maservice akawanda pazuva. Uye tine ruvimbo rwokuti mamanejero atanga tichiita vanhu 50 vambenge vachibvumidzwa. Taine experience yokuti even 100 tinokwanisa kuva manager zvakanaka.
Munyori musangano reCatholic Bishops Conference vaFra Derek Chiromba vatiwo vacharamba vachiteedzera zvinokurudzirwa neveutano kudzivirira nengo dzavo kubva kuCOVID-19. Vachitaura nevatori venhau nezuro mushure medare remakurukota. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vemakereke vanogona kuungana nguva imwe chete kubva pa50 kuenda pazana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti chimbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Makadii zvenyu vateereri veStudio 7 kusanganisira nemwe munoti pachirongwa tete marvelous. Ini ndini Peter Mandevele ndiri kuJohannesburg. Ndinotaurawo pamusoro pecorona ndichiti tinotendawo Mwari kuti vanenge vakuda kutisunungura. Zvinenge zviri kuinda zvichiita nani kwatiri kuno nekuti namba yachona iri kudzikira uyezve tikuwanikwa tichisunungurirwa malevels. Tichitenderawo kuti zvimwe zvizhinji zvisununguke. Asi ndinongoti kuhamani shamwari tisarega kusanitiza, tisarega kugeza maoko nesipo, tisarega kupfeka mamaski nekuti chirwere ichi hachisi kupera zvachose. Chirwere chichange chiri matiri kwenguva. Saka ngatizvichengetedzei, tichengetedze zvakare social distancing. Ndozouya panyaya yekwedu kumusha pane zvematongerwo enyika. Aiwa ndinoti Zimbabwe tapinda panguva yakaoma. Hurumende yedu iri kuratidza kuti haina chido nevanhu, chaine chido nacho kuti ivo vawane zvavari kuda kuguta kudya vari vega, vachiparadza upfumi hwenyika vari vega husingasviki kune vamwe vanhu. Nekuti tikatarisa pamazuva apera takanga takatarisira kuti muvakidzani wedu South Africa paari kuenda kumusha achanoita kuti vawanewo tsiye nyoro dzekuunzira vanhu vavo tsitsi, asi zvakaratidza kuti havacheuki, havateereri umwe munhu. Tinoona mukuru anotungamirira zinasu achinobatwa apo paanga achiedza kutaura nevanhu achichemawo nekuti dai nyaya yarivhenekwa zvakanaka, nyaya yemukomana anonzi Mucheiwa iya akanga akaabductwa. Musi wa24 September kune vari kuno kuSouth Africa tinokumbirawo tiende kunobatsirana nevamwe kuvhara bhodha kuitira kuti tigonewo kunzwikwa. Tingatibatsiraneiwo neveEFF vakati vachakwanisa kutibetserawo. Vari kuti nzwira tsitsi kuitira kuti tigowana rugaro rwakanaka kumusha kwedu. Aiwa ngatibudei neruzhinji rwedu, tinovhara bhodha musi wa24 September. Ndinotenda zvangu kuvana veZimbabwe, ngatizvisunungurei nekuti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi, tirikutarisa zvirikuitika kumusangano we United Nations General Assembly. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tosangana zvakare mangwana mangwanani.